Nhasi tatoita zuva redu rekutanga tazosumuka na 4 o'clock. Tazonyanyononotswa nekuti vapinda vachiisa gwaro renhuna dzedu kuvatungamiriri vedzidzo vemudistrict rino vazotora mwaka wakareba vachibvunzurudza mibvunzo yakawanda kune vanga vaenda vachizodeedzawo zvevakuru vanoshandira central intelligence yemuno kuti vavaenda rogete vazopedzera nekuvashishidzira chaizvo kuti nzvimbo ino yamauya kana muchida kutsvaga mbiri tichakupai mbiri iyo asi mune wani ramaku makuva vachiti hatidi kana kutombowa zvinhu izvozvo muchitobva pano topetai mabhadi anyu muende muudze vamwe wenyu musatombobvirima saka isu tangozoendera mberi neurongwa hwedu asi ndozvazvo tinonotsa nguva iyoyo yavapinda mukati
saka muri kufamba makachengetedzwa nemapurisa here
takazivisa mapurisa takangonyora gwaro kumapurisa kuti tichange tichifamba neruti yatiri kushandisa iyoyi havana havo kutitumira vanhu vanotichengetedza asi tiri kuedza kuchengetedzana pachedu tichifambawozve tisingadzivise kufamba kwemichovha mumigwagwa uyezve tichiedza kuchengetedzana pachedu nekuti nezvatanzwa zvekushishidzirwa kukurusa kwaitwa vaenda uku tichangoramba tichichengetedzana asi tichiteera donzo ratakavinga
muri vangani vari kufamba
tine executive yedu yerod chazvinyeni 15 member executive kwatiri kuno kuti kufamba nemavillagers atijoina nevamwe vana vechikoro vanga vachivatijoinawo saka nhasi gurupu redu tangofamba tiri 50 chete asi vanhu vachinge vachifamba kusvika kuHarare 15 mamembers enational executive council vachapota achisangana nevanhu vakasiyana siyana munzvimbo dzavanenge vapfuura nadzo kuno kuti atamboita nhamba yakati one day vazhinji vazoti panguva yekupedzisira vazoudzwa kunzi vasiyane nezvekufamba negurupu ratiinaro vazodzokera kudzimba dzavo asi tazoita 50 vabudirira kuramba tiri pamwe chete
iye zvino watoo usiku munguva yamuri kufamba iyoyi muchaita sei panyaya dzekurara
tazongozvipa tageti ye15 km nhasi uno saka patichange tapedza 15 km tinovimba kuti kunenge kuchangoti svibei zvishoma towana patinombozorora vanhu vombotura befu tofungawo kuti patinosvika kunana 8 o'clock tinenge tapedza 15 km idzodzo tombozorora
muri kutarisira kusiya magwaro enyunyuto papi uye zvinangwa zvenyu zvamuinazvo ndezvipi
zvinangwa zvedu zvinosanganisira kuti tinoda kuti rural allowance inopiwa madzidzisi vekumaruwa yonge ichiwedzerwa tiri kukumbira kuti mhirizhonga yose inoitwa violence yese iri targeted pamaticha imiswe vawane kuita basa ravo murunyararo tiri kukumbira zvakare kuti vari kudzidzira kuita maticha vakwanise kuwanawo mari yavo yakakwana kwete kukatwa kwayakaita kuti chitarisa kuti vamwe vari kutrainawo kuita mabasa ehurumende semapurisa masoja nemanesi vanongotambirawo mari yaka afanana nemajunior officers ekumadepartments kwavo ikoko tiri kunyanyonyunyutawo zvakare nenyaya yemasalaries edu ari below poverty data line hatiri kuti dai hurumende yaakwedzera chimwe chichemo chedu ndechezvenyaya yemacash crisis iri kunetsa nekuti tiraona muongororo yatakaita maticha mazhinji anoshanda kumaruwa mari yavo zhinji yemasalari yaakuperera muchovha vachienda kunotora masalari avo
mune zvinyorwa here zvamuinazvo zvamakatakura pamuri kufamba
ya tinazvo zvinyorwa zvatiri kufamba takatakura tine maplakadzi ane madimandi edu ari 10 nebhana ratiinaro kuratidzawo chinangwa chekufamba kwedu nekuti ndiani tiri kufamba